manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 10 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa30 chikunguru zvisiendekwe parutivi. Bato rezano PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kumatare epamusorosoro ichipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vatenda ibiti vanoudza dare ramajistrate muHarare kuti vari kumiswa pamberi pedare iri zviri kunze kwemutemo sezvo vakapambwa kuZambia uku vainge vanotsvaga upoteri svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wePeople's Democratic Party zvakare vari nhengo yeMDC Alliance vatenda ibiti nhasi vaudza dare ramajistrate muHarare kuti vari kumiswa pamberi pedare iri zviri kunze kwemutemo sezvo vakapambwa kuZambia uko vainge vanotsvaga upoteri svondo rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vaudza dare kuti vakaenda kuZambia mushure mokuona kuurayiwa kwainge kwaitwa vanhu pamwe nekushungurudzwa kwainge kwaitwa mhuri yavo kusanganisira amai vavo, munin'ina neshamwari dzavo nemauto. Vatiwo magweta avo akaenda kumapurisa yelaw and order kakawanda mushure mokunge mutauri wemapurisa Mai Cheri Ticharamba vaudza vatori venhau kuti vabiti vaidiwa nemapurisa, asi vati mapurisa akavaudza kuti vainge vasina nyaya navo. Asi vati vakaramba vachishungurudzwa uye mumwe musi vakatomboda kupambwa nevanhu vainge vaine motokari dzisina manhamba. Vati magweta shamwari dzavo pamwe nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica vakavakurudzira kuti vabude munyika uye vakaona zvakakodzera kuenda kuZambia sezvo iri iyo iri pedyo kudarika dzimwe nyika dzese. Vati ivo nevamwe vavo vakasvika pachirundu border post nechitatu mangwanani negweta ravo vachibva vatotsvaga upoteri zviri pamutemo. Vati mushure mechinguvana pakauya vanhu vakawanda kubva kudivi reZimbabwe vavanofungira kuti masoja nevasori pakavari kurwisana kukuru kwakazopindirwa nevanhuwo zvavo. Izvo zvakazoita kuti mapurisa ekuZambia aende navo kunovachengetedza kumahofisi avo. Vatiwo mushure meizvi magweta avo kuZambia akabva aenda kumatare uko akaona mutongo wekuti vagare muZambia uye kuti vanomiswa kudare repamusorosoro kuZambia nezuro uye vakatadza kuenda kuLusaka sekuronga kwavo sezvo mauto emuZimbabwe aida kuvabvuta nechisimba munyika iyi. Vati vakashamisika nezuro vave kutorwa nechisimba nevanhu vaisanganisira masoja aive nepfuti vave kudzoka navo kuZimbabwe. Vabiti vati Zambia yakavadzora kuno zviri kunze kwemutemo wayo newepasi rese uyewo Zimbabwe yakatyorawo mutemo wayo newepasi rese pamwe neSADC Protocol on Extradition. Vati South Africa neNorway dzange dzabvuma kuvapa upoteri uye pachinambo chekuvadzora kuZimbabwe Zambia yaifanira kuvarega vachipfuurira kuenda kune imwe yenyika idzi. Vati nekuda kwaizvozvo havafaniri kunge vari kumira pamberi pematare emuZimbabwe. VaAlec Mchade Hama nderimwe remagweta riri kumirira vabiti uye vanoti vabiti havafanirwi kunge vari mudare iri.
Isisi taisa chikumbiro chokuti vabiti havafaniri kuve vatombori pamberi pedare rineri nekuti havasi munyika muno muchiri pamutemo nokuti vakaita zvekuti mbunyikizwa vachibva kuZambia vakauya muno muzvisina tsarukano. Saka tiri kuti iso dare remuZimbabwe haringakwanisi kuve richivatonga kana kunzwa nyaya yavo ivo vasiri pamberi paro zviri pamutemo. Saka toda kuti iro dare rirambe kuti ini nyaya iyi handisi kuiunzwa, vabiti handisi kuvaona, nekuti dei zvinhu zvese zvakaenzana vangade vari kuZambia.
Vabiti vanoti vari kutya zvakanyanya sezvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ari kushungurudza veruzhinji kusanganisira vakuru vakuru veMDC Alliance. Vaudza dare kuti nhasi chaiko vateverwa nemotokari dzisinganzwisisiki pavaenda kulunch, uye vati zviri pachena kuti mapurisa haana simba pane zvese zviri kuitika. Vatiwo mapurisa akatoudza magweta avo kuti hasiriwo ari kushungurudza nhengo dzeMDC Alliance, uyewo varumbidza mapurisa vachiti anoita basa ravo nemazvo uye anoburisa magwaro avo ebasa kana achida kusunga kana kubvunzurudza vanhu. Vabiti varamba mhosva dzavari kupomerwa panyaya yekunzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo. Vabiti vati havana mhosva yakapara sezvo vakataura zvainge zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission pamagwaro emaresults emaV11 ayo anopiwa kune vanenge vapinda musarudzo pamwe nekunamirwa panzvimbo dzekuvhotera. Varambawo nyaya yekuti vakakonzera mhirizhonga vachiti ivo pachavo havaite zvemhirizhonga, asi vakati mauto ndiwo ari kutoita mhirizhonga neveruzhinji. Dare rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya iyi nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Techiri panyaya iyi, vamwe vanhu vekuZambia vanoti havasi kufara nemaitiro enyika dzemuAfrica idzo vanoti dzinobatsirana mukudzvanyirira kodzero dzevanhu vemuAfrica. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti zvakaitwa nenyika yavo zvekudzosera munhu ari kutsvaka upoteri zvinoratidza kuti Zambia ikoshese kodzero dzevamwe vanhu. Zambia yakadzosera mutungamiri wePeople Democratic Party vatendai diki kuZimbabwe zvichipesana nemutongo wainge wapiwa nedare remuZambia wekuti vabiti vasadzoserwe kuZimbabwe uye kuti nyaya yavo yekutsvaka upoteri inzwi kwene matare edzimhosva sezvo Zambia yainge yaramba kuvapa kodzero yeupoteri. Chizvarwa chekuZambia vaAbsolom Samboko vanoti hazvichamise kuti nyika yavo yakadzosera vabiti sezvo yakangofanana neZimbabwe mukutyora kodzero dzezvizvarwa zvadzo. VaSamboko vanoti zviri kuitika kuZimbabwe zvekurova nekumanikidza vanhu kuti vade vatungamiri ndizvo zviri kuitikawo muZambia.
Zviri kuitika kuZimbabwe kazvinaona kaisei muchiri nezviri kuitika kunoku. Zviri kuitika kunoku vanhu kana vabude kausaite zvekupfuresera vanhu kuti vabude. Kunoku panokuriwa vanhu kumanikidza vanhu kuti vandifari vanhu vasingade kundifarira ini.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vaBenjani Kembo vanoti kunetsana kuri kuita vatungamiri vemuZimbabwe ndiko kunetsana kwakaita mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu nemapato aiva kwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika muna 2016, asi nyaya yacho hapana kwayakasvika mumatare edzimhosva. Chizvarwa chemuZimbabwe chinogara kuZambia chinoda kuzivikanwa sachera chinoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka nokudaro vabiti vanofanirwa kupiwa kodzero yehupoteri.
Kodzero handiti kwanga kuri kutidza kuti pamwe anogona kuurayiwa. Pamwe pasina kana hapana kana problem because honai inini chaicha ndikada kuurayiwa handitizi here kana kuenda kune neighboring country. Ezvinezvi isusu tiri kugara munomu hakusi kuti tiri kuda nemhaka yekuti honai unenge uchipotera. Hazvireo tisi tinogara muno muti kuda kugara muno. But because of zvakuri zvakutoita kuti isisi titoita varanda mupi muno muZambia, hazvireo tikuda kugara muno isusu.
Chera anoti hapana chinoshanduka munyika kana paine hurumende yeZANU PF.
More especially party yaye yaita chinjawo nekuti masanctions hambofi akapera. For as long as tiri muZANU PF hazvimbofi zvakapera, tichangoramba tichitambudzika because ezvinezvi takuto sangana nemasanctions akutoterana nesu. Onai mari yedu chaichai. Mari yedu chaichai ukaenda paborder up. Handiti munotaura kuti bondi riri equivalent neusa. It's different because ukaenda apo uchida kuchinja mari. Usa unochinja nepricing. Bondi unochinja nepricing. Manje tiri kuitei.
Asi chimwe chizvarwa chekukafuwe muZambia vaKeni Mulenga vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kupa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa mukana wekutungamira nyika sezvo vakazvipira kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe izvo zvakatadzwa nevakawanda. Muna 2017, South Africa yakatora mutemo wematare nekutadza kusunga mutungamiri weSudan Omar al-Bashir danho rakashoropodzwa nenyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muLusaka, Zambia, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musuwa 30 Chikunguru risende kweparutivi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta vachamisa aita chipatapata kuti vabate nguva yekusvitsa mapepa kudare repamusorosoro reConstitutional Court sezvo nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti vapikise zvakabuda musarudzo pasi pemurau. Rimwe remagweta vachamisa vatavani mpofu vatichasara yave nyaya yekuti vatongi vachinzwa nyaya iyi.
Umbo wachona ndewe mafiga toradza chaiko chaiko kuti mafiga aisaitwa zvakanaka. Pane umbowo huneo chekuita nemaitirwo ezvinhu yatikati process pachirungu. Pane umbowo hwemamiriro ekunze panguva yesarudzo mapalot box achiunzwa akavhotwa kare vanhu vachihlikidzigwa nokurohwa pamwe chete noku zvinhu zvakadaro izvozvo ndoumbowo wacho.
Vampofu vati vasvitsa umbowo hwakati tsvikiti kudare hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vati chikuru paumbowo hwavanahwo ndechekuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission zvakasiyana nezviri pamapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa kana kuti maV11 forms.
Kuta mapepa aiswa mudare saka zvose zvave kufambira mberi. Zimbabwe yave nemukana nokuti nyaya yavo itongwe mudare. Saka ndozvaitika.
Vatiwo vari kutyisidzirwa zvikuru nekumirira kwavari kuita vachamisa panyaya iyi asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Vanhu vanondityisidzira havasi kumira. Naiko zvino ndichiri kungomhanya ndotogara musango. Pane zvinhu zvakatoitika pamuviri wangu nekuda kugara musango. Asi isu tiri magweta.
Mapepa asvitswa kudare aya asvitswawo kune vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoiles laigwana kuti vapindure kudare. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nezuro vakati havaizoenderera mberi neurongwa hwekugadzwa kwavo kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa nematare sezvataurwawo navamupofu kuti kugadzwa kwanga kuchida kuitwa vamunangagwa kwave kufanira kutombomiswa. Vachamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange Zeki yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, bato reZANU-PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kudare repamusoro-soro ichipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika richiti ikodzero yemunhu wese muZimbabwe kuenda kumatare edzimhosva achipikisa zvakabuda musarudzo. Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti kunyange hazvo bato ravo ranga risati ratambira magwaro eMDC Alliance yekumatare vakagadzirira zvakasimba kusangana kumatare edzimhosva. MDC Alliance iri kuda kuti dare rirase zvakaziviswa neZEC zvekuti vaimirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vakakunda rodoma vaimirira MDC Alliance vaNelson Chamisa semunhu akakunda. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwe Mangwana pamusoro penyaya iyi.
Tanzwa kuti vaenda kudare isu hatisati taona mapepa acho asi mazira angu econstitution yenyika yedu ikodzero yavo yokundoenda kumatare vachindomhangara zvisina kuvafadza. Ini ndinongoti kuruzhinji zivai kuti ZANU-PF ina magweta neunjere hwakateswa tinonosangana navo tonopedzerana navo tapedza kuvakwazha kumaelections tichavakwazha futi kukoti.
Asi munoona here zviri zvinozoburitsa chimiro chakanaka munyaya yesarudzo muZimbabwe?
Kana munhu achitevedzera kodzero dzake hazvinei nechimiro. Vari kutevedzera kodzero dziri muconstitution inoti anenge asina kugutsikana anoenda kudare. Ukaenda kudare usina nyaya unongonozvinyadzisa hako. Isu magweta totaura kusangwara kwako nokupusa kwako iyo chimboonekwa somunhu ane njere ozoonekwa kuti njere dzako ishoma. Saka mukana wavatipa kuti tiwape inonzi chapter 2.
Tichinzwawo nezvavari kuchema nazvo, vari kuti ivo vakabirirwa musarudzo, imi munoti
vakadyiwa zviri pachena zvanga zvakatariswa nomunhu wese. MDC yachamisa, haina kuwina maelection. Saka isu tinongoenda kudare tonobudisa pachena kuti munhu akadyiwa. Vanofanira kusaita mbiri yokuramba kudyiwa. Unofanira kuita mbiri yokuti kana matamba game ukaona kuti ndadyiwa, wosheka hands the other party, woti tichazosangana mumakore anotevera ndichange ndichizokukwidzawo zvakare. Ndo zvinoita vatoti muchirungu magood losers. Apa Chamisa aratidza kuva a very poor loser. Ende ndopaya patakatamboisa mutemo wema age limits pamapresidential candidates nokuti taitsvaka maturity. Zvino apinda paupresidential candidate achangoyambuka pamaturity, anoda kuti ambokura. Tichamudzidzisa kumatare kuti takura nebasa tinoziva zvatinoita, tinonomuzvambura kuti.
Asi vamangwana muri kutaura imi nyaya yekodzero dzemunhu, makutaura makore anouya akaiswa mubumbiro remitemo kuti 40 years kana makumi mana. Chii chinenge chichimutarisa kuti anga achiisa kodzero dzake?
Kupiwa kodzero, usashandisa kodzero kukanganisa zvido zveruzhinji. Hazvingorevi kuti kana wapuwa right unongoida kuidhimanda pose pose. Mukomana anoziva kuti akadyiwa navamunangagwa, ngaabvumewo kuti ndakadyiwa. Asi hatimurambidzi kushandisa kodzero yake. Tinongoti ruzhinji chiona quality yakanga yakamira ichida kuita president, inoti kana yadyiwa haibvumi kudyiwa. But anyway, tiri kuenda kudare tichanoratidza kuti anotaura chokwadi here kana kuti tiri kuita chitamba vanana.
Avanga vari munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunhare muHarare nestudio 7. Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abatawo gweta vapaida moyo saurombe kuti tinzwewo maonero avo panyaya iye.
Zvaitwa nemagweta zvekuendesa nyaya kumatare zvinoreva kuti inauguration haikwanisi kuenderera mberi, nokuti inauguration kuti ienderere mberi inauguration inoenderera mberi through operation of the law. Mutemo wedu kana bumburo remutemo rinotiwo guideline section 93 kuti kana pachinge paitwa challenge kune presidential election yafailwa within the prescribed 7 days, hapakwanisi kuitwa ipo inauguration kuti nyaya iyi yafanira kutanga yanzwikwa kumatare. Asi chandoda kuti ndichimbidzire mushekuti chief justice pano ita inauguration kana kuti vanopa mukuru wenyika anonga agadzwa kuti atore iye mhiko ndiye zvakare anofanira kunga ari kutungamirira dare guru. Saka hazvikodzeri kuti aende iye onoita inauguration paine ipo kukwikwidzana kuripo mukati medare rake pamusoro peari kufanira kuita mukuru wenyika.
Zvamira zvakadai mushure mekunge MDC Alliance yakwidza nyaya yayo kuconstitutional court, zvakurevei manje?
Zvava kureva ndechekuti bato reMDC Alliance raendesa nyaya iyi kumatare. Chava kutera parine zvino ndechekuti avo vaendeswa kumatare vatinoti marespondents vanopiwawo mazuva matatu ekuti vapindure kune zvavari kupomerwa kuti vakaita kana kuti zvakaitwa mukati mesarudzo. Vapiwa ivo 3 days. Vaendesa veMDC Alliance vanopiwawo 3 days mushure mekunge ava vaunza minduro yavo yekuti vapindure pane zvinonga zvataurwa. Izvozvo zvichinge zvapera, dare rinochinzi rigare pasi. Dare ragara pasi rochitanga kuongorora nyaya iyi, ragara rose sedare vanhu vava kuchisisana mukati medare.
Matare emunyika munguva dzapera vakambotambira here nyaya dzakadai?
Zvakamboitika ukarangarira Mavelas mugore ra2018 sarudzo dzakakwikwidzwa zvakare mukati menyika yeZimbabwe. Sarudzo dzakakwikwidzwa dzakaendeswa kumatare asi nyaya iyi hakuna kweyakaenda, yakarashwa nematare mushure mezvanga zvakumbirwa neveMDC zvaramba kutambirwa nedare. Kunyanya kuti ivo vanga vari kukumbira kuti kuvhurwe maballot boxes kuti zvionekwe.
Saka mapepa aya anenge achinyorwa iwo achinzi ndiani chaizvo ari kupomerwa mhosva kana kuti anofanira kumiswa pamberi pedare?
Hakuna ari kupomerwa mhosva, asi pari kuunzwa ivo vatoti marespondents pamberi pedare. Marespondents munhu wese akakwikwidza mukati nesarudzo anomira iye sarespondent kutanga vamunangagwa nemamwe makandidates ese. Asi chikuru chiri kuiswa pane vakaita maelections vezek, ndivo vari kunzi ivo ndimi makarana maelections, ndimi makabudisa maresults ari kukwikwidzwa neveMDC.
Vanga wari gweta vapaida moyo saurombe vashitora parunare na Mavlas Mhlanganya wewe Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano ari pasi United Nations anoti ari kushamisika zvikuru uye kurwadzikana nekurwiswa nemuchadenga kwaitwa neSaudi Arabia ndokukuvadza bhazi ranga rakatakura vana vadiki muYemen. Vana makumi maviri nemumwe chete vafa uye vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara zvakaipisisa. Vanhu vemuItaly havasi kuwirirana panyaya yekuti vabereki vave nekodzero dzekuona kuti vana vavo vadzivirirwa kuzvirwere, vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kuitwa nehurumende iyo vanoti ino ruzivo rwakawanda pazvirwere. Dare repamusoro mumasvingo nhasi rarasa chikumbiro chenhengo yeMDC Alliance yakakwikwidza musarudzo yemumiriri wemutasa North muparamende yekuti Zimbabwe Electoral Commission iverenge zvakare zvakabuda musarudzo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vagarai nesu mawadze varamba chikumbiro chava David Chimini change chakapikiswa nemagweta Ezek ayo anga achiitisangano iri rakaita basa zviri pamutemo. Vachimini vakange vanyorera zekutsamba mukati memazuva mashanu kuti itangise kuverenga zvakabuda musarudzo sezvinodiwa nemutemo, asi zeki yakapindura ichiti haisi kuzodaura nekuti yakaita zviri pamutemo. Izvi zvakabva zvaita kuti vachimini avo vange vachimirwa navapasimonya kureba vaendese nyaya yekudare redzimhosva kuti riudze zeki itangidze kuverenga vachipomera zeki mhosva yekunonoka kupindura tsamba yavo. Asi mutongi wedare arasa nyaya iyi achiti mutemo wesarodzo unopa zeki simba rekuita zvayakaita mukupindura tsamba yavo, vachiti haikwanisi kutanga zvakare kuverenga nekuti zvaenderana nemutemo wesarodzo munyika. Vanyakureba vati vatambira mutongo wapiwa asi vachatsvaka dzimwe nzira dzekuenderera mberi nenyaya iyi.
Mutongo wapiwa nedare ndewekuti chekutanga isu tataura padare kuti zeki yakatadza kupindura tsamba yavachimhini mushure memazuva 5 asati adarika, saka payakapindura nguva yekuita recount yakanga adarika. Saka naizvozvo haifaniri kunge ichinzwikwa nedare. Mutongo wakumbirwa navachimini kuti pati rekaunti unofanira kungopuhwa zeki isingatauri, inonziyo pachirungu the abad. Saka dare razoti iro aiwa haritenderani nesu, rinotenderana nezvataurwa nemagweta ezeki kuti mutemo uripoyo hauna mazuva anonzi zeki kanga puhwa tsamba inofanira kupindura mazuva akati, asi mazuva mashanu atataura ndeyekuti inofanira kuita rekaunti. Saka naizvozvo tiri kuti dare ratonga, ende kana dare ratonga hatigone kuripikisa kunze kwekunge tiri mudare.
Gweta rezeki vatawanda kanengoni vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti zeki yakatevedzera mutemo pakuita basa rayo.
For us it's a good decision because inoenderana nezvatanga tanyora mapepa on behalf of Zimbabwe Electoral Commission. As an electoral management body, zeki is simply there to make sure kuti fair play is done for everyone, including Wangavari on the other side of the request for a recount as well. So I think this was a positive decision.
Asi vanyakureba vati nyaya yavo haisati yapera nekuti kuchine dzimwe nzira dzekuti inzwikwe kumusoro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Vanhu vemuZimbabwe vakaenda kunovhotera mutungamiri mutsva musi wa30 chikunguru. Sekutaura kweZeki, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda asi zvisina mutsindo. MDC Alliance yakabuda ichiti sarudzo iyi yakabiridzirwa uye yapikisa zvabuda musarudzo iyi nekuisa mapepa ayo mudare reConstitutional Court. Sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kupanyika mukana wekuenderera mberi ichisimudzira upfumi hwayo pamwe nekuvandudza kodzero dzevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanhu vemuZimbabwe vakapinda musarudzo neuwandu hwavo hwose vachiratidza tarisiro yere mangwana rakanaka. Kunyango yazvo paive nezviminga mpinyi sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoongorora sarudzo pasi rose vanoti zvakaitika mushure mesarudzo zvekutyora kodzero dzevanhu, mirishonga uye kuuraya vanhu kwakaitwa nemauto zvakasvibisa sarudzo dzemuZimbabwe. America inotumira mashoko enyaradzo kumhuri dzine vanhu vakarasikirwa nehama dzavo, kusanganisirawo vakakuvadzwa mumirishonga yakaitika. America inokurudzirawo vatungamiri vemapato pamwe nevatsigiri vavo kuti vaite zvinhu murunyararo. America inotambira kuzvipira kwezeki kuburitsa gwaro rezvakabuda musarudzo. Mutauri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Newett, vanoti vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kugadzirisa zvinetswa zvose nenzira dzine runyararo, uye vatungamiri vemapato vanofanirwa kuzvibata zvine chiremerera mungave munguva dzekukunda kanawo dzekukundwa. America icharamba ichishanda neZimbabwe nevanhu vayo muurongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo, nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo, makundano ekastolaga Premier Soccer League adzoka mushure mezoro remasvondo maviri pasina Dynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo mutambo wangu wakatarisirwa neveruzhinji weBattle for Zimbabwe wambomiswa, izvi hazvisi kubvisa manyukunyuku pari kudzoka mitambo yenhabvu yepamusoro mushure mezoro remasvondo maviri zvichitevera sarudzo dzakaitwa munyika. Veruzhinji vari kutarisirawo mitambo iri kutambwa nezvikwata zviri kutungamira makwikwi aya, FC Platinum nengezi Platinum Stars, idzo dzakasiyana nemapoints maviri chete. Asi ngezi iyo yakasiyiwa neFC Platinum iri kudzoka munhandare nemutambo wakati pavei apo iri pamusha neMichrat nemugovera zuva rimwe chetero kugona kunenge kudada yakananga kublawayo kunosangana neBlawayo City. Mutsigiri wenhabvu vaInnocent Tilabu vanoti hapasisina pikiso kuti mukombe uri kuenda kuzvishavane kana kumondorongezi.
Ngasajerere aya maplatinum yaya, nokuti maplatinum aya akatosimba futi funze mapezi anogona kutora kana iye kungezi. Between the two,
FC Platinum nengezi dzakasonana zvekuti pari zvino kugona kunenge kudada ine mapoints makumana nematanhatu, madamburo ine mapoints makumana nemana. Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaKingsley Madzivanyika vanofunga kuti FC Platinum ndiyo ine vatambi vanokwanisa kumiramira zvakasimba panguva ino apo zvikwata zvatarisana nemukombe.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Savane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and the upcoming players vanozvikwanisa.
Simu National Sports Stadium muchange musingadaidzwe anonzwa zvekare apo Caps United iri kusangana neBlack Rhinos iyo iri kudya mwarasha mwaka uno. Zvikwata zviviri izvi zvakasiyana nepoint imwe chete, Caps United iri pamberi asi pavanowanzosangana chipembere ndicho chinowanzokunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zvinoreva matanho atorwa neMDC Alliance ekupikisa kudomwa kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru zvisendekwe parutivi. Asi bato reZANU PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kudare repamusorosoro iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.